This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, kurume 30, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapato anopikisa oshora mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti havakwanisi kusiya chigaro nekuti vanodiwa nevanhu vemuZimbabwe zvakanyanya.
Kuramwa mabasa kwevashandi veNational Railways of Zimbabwe kuenderera mberi vachiti vanoda kupiwa mari dzavo dzemwedzi yadarika gore.
Chimwe chizvarwa chemuZimbabwe chiri muAmerica chobatsira vari kumusha nemabhuku.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwaka wekutengeswa kwefodya gore rino watanga nhasi vamwe varimi vachitsutsumwa zvikuru nemutemo mutsva wekuti varimi vave kubhadharirwa mari dzavo kumabhanga kwete kupiwa mari yavo kumisika yefodya sezvanga zvichiitwa makore apfuura. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vamwe varimi vatataura navo vati izvi zvinovakanganisa pamabasa avo sezvo vanenge vachida kuti vapiwe mari yavo pamisika iyi vobva vatenga zvekushandisa pamwe nezvimwe zvavanoda vasati vadzokera kumisha kana kumapurazi avo. VaAlexander Chioreve kuMount Darwin vanoti dai zvaibvira vapiwa mari yavo pamisika kuti vakwanise kutenga zvavanoda.
Vabona handiri kukumbirawo kuti dai vazviti zvimwe zvekuti isu varimi tinotariro dzekuti hatiri kuya uno tinomari chete yekungouyisa uno. Asi right now tinotoda kubvunza ipapo kuti vangazvikwanisa here kuti pamari yacho inokasira kuti tiwanise mari yekuti tikwanise kudzokesa kuti but on behalf mumwe yacho ichizoenda kubhengi.
Asi vamwewo vakaita saMy Loveness Makandwa vekumvurwi vati kubhadharirwa mari kumabhanga zvakanaka chose sezvo zvichiita kuti munhu aende kumba kwake nekukasika kwete kugara pamusika kwemazuva varimi vachimirira mari.
Mari mabhanga chinhu chakanaka nekuti unongoziva kuti mari yako yaenda kuakaunti unotora ikoko. Pane kubva panapa uchiteerana nematsotsi vamwe havatombozivi kuti mari yacho yandiri kupuwa imari ndabvisirwa mari zvakamira sei. Saka kumabhangi zvakangonaka unongonotora chero bhangi chero kwautorera.
Kirogiramu yefodya yepamusoro yatengwa nemadhora mana nemasendi makumi mashanu uye yepasipasi yatengwa nemasendi makumi mashanu chete pakirogiramu imwe chete. Amai Makandwa vanoti mutengo uyu unofanira kukwidzwawo kuti varimi vaite basa vachifara.
Mitengo ikaramba yakadai isingazochinja zvinenge nani sezvo iri prime asingavatikwidzirewo. Kuitira kuti kana taakuzounzowo taakudzokera kumunda tokwanisa kutenga zvese zvinodiwa maqualities ese anodiwa pafodya kuti fodya yedu ibude yakanaka ine quality yakanaka.
Vachivhura misika yefodya zviri pamutemo gore rino, gurukota rezvekurima vaJoseph Made vati itariro yemurimi wese kuti mitengo irambe ichikwira kuti vawane chouviri pabasa ravo. Vatiwo vanoziva kuti pane chikiribidi chinoitika pamisika yekutengesa fodya uye vati hapana murimi anofanira kubva pamusika asina kugutsikana nezvinenge zvaitika.
Kana paine murimi anenge ashushikana ane mvumo yekuti asati abuda ataure chichemo chake nematengeserwo anenge achiitwa fodya yake, hazvibatsiri kuti murimi umbotanga wabuda kuenda kunze ozoti paapaya paya ochizodzoka.
Sachigaro webhodhi rinoona nezvekutengeswa kwefodya reTobacco Industries Marketing Board, amai Monica Chinamasa, vati uwandu wevarimi vefodya wakaderera mwaka uno zvichienzaniswa nemwaka wegore rapera. Vatiwo vakapa marezinisi kumisika mitatu inoti Tobacco Sales Floor, Boka Tobacco Floors ne Premier Tobacco Auction Floor. Kunze kwemisika iyi, pane makambani 16 akapiwa marezinesi ekutenga fodya. Gore rapfuura, Zimbabwe yakawana mamiriyoni mazana mapfumbamwe emadhora kubva mukutengesa fodya, asi mari iyi inotarisirwa kudzikira mwaka uno sezvo uwandu hwefodya hwakadzikira nezvikamu 20 kubva muzana pane wegore rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mapato anopikisa ari kushora zvikuru mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vakada kuenda pamujikandigere muri yeZimbabwe inova nekurwadziwa kwakanyanya sezvo vanhu vakawanda vachivatsigira munyika. VaMugabe vakataura mashoko aya nevatori venhau vekuJapan uko vari kushanya kwemazuva mashanu. Vakatiwo kana vari mutano vachakwikwidza musarudzo dzemuna 2018 kunyangwe hazvo vanenge vave nemakore 40 nemana. Asi mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaGeorge Mukwananzi vanoti vaMugabe vakwegura uye ngavachiende pamudyandigere. Asi sachigaro weZANU-PF kuUK province vaNick Mangwana vanoti vaMugabe vakabaya dede nemukanwa pakuti vane rutsigiro rwakasimba.
Koinemere ko pane chavambotaura chava pane pavareswa kureve ndochokwadi chachoshe pavaka votegwa kukutanga in 2013 vava nemakore 89 maZimbabwe enzi vanhu vakafunda zvikuru tingati vanhu vasingagona kuverenga kuZimbabwe inongori about 7% vamwe vese tinogona kuverenga nekuverengedza mukudaro munhu wese aiziva kuti mudaro yaani 89 years muna 2013 vakavavhotera vachinyatsotoziva kuti kana tikavhotera munhu yaani 89 years achatonga kusvika vane 94 years kusvika 2018. Saka hapana chinoshamisira ipapapo. Vanhu ngavasapita kunge vakukadzi kanhasi uno kuti gara mudaro yaane 92 years aiwa maitozviziva maZimbabweans aitozviziva 60-something% vavo tikavhota tikatoda iye mudhara yeyu mutana iyeyu ari nani ndozvitoripo zvimwe zvese zvavakuda kunzi ngasiye ngadi yatova kuiyo. Kuda kutituka isusu vanhu vakavhota, kuda kutuka maZimbabweans akaita dzisijeni iyoyi. Ngatiremekedzanei, kuremekedza vamwe venyu, kuremekedza sarudzo yavakaita. Iyi sarudzo yakaitwa namaZimbabweans, ngairemekedzwe.
Asika vanopikisa vaMangwana vari kuti aiwa vaMugabe havana sarudzo yavakahwina, vakatobirira sarudzo dzacho.
Vanotuka futi vanhu ivava. Vanotuka SADC, vanotuka African Union. Vanotuka vanhu vese vakatarira maelections vakati akanaka. Ivo vega ndovanoziva zvakanakira maZimbabweans. Ivo vega ndovanoziva kuti ndovaMugabe vana kuina maelections. Ivo vega varuza ndovanoziva kuti handiyo sarudza yemaZimbabweans. Voga zvavo toti kana variyo vanoziva ngavachitonga. Asi havakatongika nokuti kuti utonge pane kaitikiro kanofanira kuitika, pane zvinofanira kuitwa. Inyaya yesarudzo kwavari ngavamirire 2018 vadzoke futi vabamaradzwe futi kubamaradzwa mubox. Zvakare vacharamba vachingotaura kana vakatonyara risingatoti paita problem vanotofanira kutotaura. Zvavarikutotaura izvo zviyazviya varitogona nokuti ndozvoga zvavangagona kutaura, havana kaa dzimwe idea.
Sachigaro weZANU-PF kuUK province vaNick Mangwana vari parunare kuBritain. Asi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vaMugabe vangatofadza vanhu vemunyika nekusiya basa.
Tongoti isu sebato reMDC vaMugabe vamunhu akwegura makore 40 nemaviri hasi wekutamba nawo vakura. Saka tongotiwo pamwe havana kunzwisisa somunhu akura kuti abodo ruzhinji rwevana veZimbabwe haruchavadi. Asi ruzhinji rwevana veZimbabwe tichisanganisana neruzhinji rwebato ravo vamwe vanotova macabinet minister vamwe vanotogara mupolitburo tichitaura navo zvavo zvedu nezveseri havachatodi kuwa nezvavaMugabe. Saka tongoti hakuna vaMugabe maamunhu mukuru demachihwavo zvichemo zvevana veZimbabwe kuti mombozorora henyu hapana zvatinokuita isi hatina utsinye sezvamunoita imi nehurumende yenyu. Moenda henyu munoona hohomhou dzenyu dzichikamiwa muriyo kuGushungo Estates hapana chakashata.
Asika vari kuti ivo vakasarudzwa nevanhu vakawanda munyika vari kuvimba navo kuti varambe vachitungamira.
kana vachiti vakasarudzwa navanhu vakawanda vanozviziva ivo pamoyo wavo kuti havana vanhu vakavasarudza. Pane pavakambotaura paya, vakambotaura ivo voga vachiti 2008 vanotoziva kuti vakatorudza vachiti atangirai wakahwina 73% ndo zvazviri zviro kwazvo. 2013 vanotoziva kuti kana tsangirai akahwina 73% 2008, 2013 waizotadza nei kuita 73% plus plus kutopfurikidza ipapo. Ndo saka vakatenga matota anonzi venikuvhaya, kambani yenikuvhu yakabika-bika voters roll. Ikaonekwa kunzi voters roll ritoshaikwa, vanhu vakangonovhota pasina voters roll vachida kubika mavhoti enhema. Ndo zvavakaita. Saka kana vachito vakavhoterwa neruzhinji amanyepozve, vakavhoterwa naivo vanhu vashoma-shoma zvokuti tsoropodzo yedu inotaridza kuti vanhu vakavavhotera kana 30% havasviki. Asi neunhubo hwakaitwa rwerigging hweukopokopo hwenikufu vakawanika vachidzoka panyanga zvechitsotsi.
Mutauri wemDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare. Tabatawo mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya, avanotiwo vaMugabe vanofanira kuti vachiende pamuchikandigere.
Aiwa, chiripo chokwadi chekutoti kana vakatoda muchadyaro nhasi muZimbabwe munoita mabiko mabiri zvongo kupemberera, nekuti nyika yedu inenge yawanawo mukana wekuti ivonewo zvimwe zvitsva nezvitongo hwaMugabe hwemakore makumi matatu nematanhatu vachitonga nyika. Asi nyika yedu iri mudambudziko reupfumi, mudambudziko repolitics nemudambudziko remhuri yavo yacapture kana kuti yaita nhapwa. Nyika ino yava nhapwa kumhuri yavaMugabe, kunyanyanyanya mudzimai wavo anozviti anotonga, asi isi hatina kumbovhotera kana kuti vanhu havana kumbovhotera chinhu chinonzi first lady. Asi anototi kai ndatova kutotongawo, nyika inotori mudambudziko. Asi kana ivo vaMugabe vachitaurayo kuti mukadzi wavo, nekuti mukadzi wavo muZimbabwe, hama dzavo maZimbabwe, kana varivo vanhu vari kutaura kuti vanoite bohwebohwe nokuchema kuti vaMugabe vari giri kutonga, zvinokwanisa kunge zvirizvo. Asi mhuri yavaMugabe, hama dzavaMugabe, haitiwo Zimbabwe. Zimbabwe zvinoriwa vanamai vari kwana Tamandai, vanamai vari kucholocho, vanamai vari kudhinga, vari kushushikana kuti mugore rezhara rinovo ndechii, vari kunetsekana kuti vana vavo vavari kuindisa kumayunivhesiti. Chiwa, munhu angandoita masters degree kuti atengese airtime, munhu angandoita masters degree kuti atengese matomatisi, ndokushata nokunyangara paita ikonomi yedu, yekuti munhu angari zvenda kunana 1990 nazvenda webelino re-2006 vakatosiyana. Kunana 1990 taiona vana sekuru nana mbuya vanenge varitaya zvavachingira matomatisi nembambaira. Ike zvino munhu anobva kunasi, munhu anobva kuhisvesi, munhu anobva kubhindura univhesi kana lektara chaiye unomona achingisa matomatisi.
Asi ivoka vari kuti vanokwanisa zvekumirira ZANUPF musarudzo dzemuna 2018 kunyange hazvo vanenge vane makore makumi mapfumbamwe nemana.
Izvezvo tozvizira kuna Mwari.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare.
Vashandi vekambani yeNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ vanonzi vari pakuramwa mabasa kubva nezuro vachida kuti vapiwe mari dzavo dzemihoro dzemwedzi gumi nemina yadarika dzavasati vapiwa. Mutungamiri werimwe sangano revashandi veNRZ reZimbabwe Amalgamated Railways Workers Union vakamurai mwoyo vanoti vashandi veNRZ maguta anoti Harare, Gweru, Bulawayo nemutare vari pakuramwa mabasa. Vamoyo vanoti vashandi vakanga vavimbiswa mari dzavo idzi mwedzi uno, asi kusvika pari nhasi hapana chati chaitwa. Studio 7 yakundikana kubata vakuru veNational Railways of Zimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Kana vashandi vakadotanga kuranga basa kubva nezuro, teinformation iyo ndinoti it was long overdue. Pachangu nemaonero esituation mamiri akaita zvunhu kurerois, vashandi vakanga vatononoka kutaura zvokuti kana vatotaura kubva nezuro kuti vataure situation yavo nyika izive chokwadi, ndo chaizvo chaizvo zvakanaka izvozvo.
Saka tingati nhasi varamwa zvakare mabasa here kana kuti zvazviri zvezuva rimwe chete?
Zvezuva rimwe chete, nokuti kana munhu anenge pini manzi masalary arrears wozoti iko zvino munhu avaguma kuhora muna January, munhu anorenta, munhu anofanira kuenda kubasa, munhu anofanira kudya, wondya asati ambopiwa kana sendi kubva mai, vamwe vakaguma kuhora muna December. kwa nasi uno yumuni yeye machu watira anakuwa na mari ungalangwa kwa kwa zwari ni kana kuto kwa 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 kwa
saka maguta api mune kurangwa mabasa u
information ya taa ujo kumbago relo izi taa ujo wa hii kwa hiyo relo ndia ya tiuza ishto kivunza kikuzi kune woku kweru ne woku harare ne patu wakubulawayo and mitare
saka imise wa miriri wewa shandi matana hapa amuri kutora o panya ya hii
isuta kaya jashese jatino kukazu kakaenda kuma office jese takataka kutawura ni relo management kika fatika indaka kuma nende sekretari tika vatika inda kwa minister tika shika kwa vice president kwa mpoko tikita wame shika yaka salaries ndi munu watakati wakupesia kutawara nae ndi minister kati promisa kuti ngati bomila ituwa ni end of march kwa kuna mketa wana mapositis but march na woyu kutera mangwana pana chati chaguda chaka ismato kutatora esesa kati ndosa kata isia kwa shandi kuti hai ndi mwari jomsa ngano ndi mwari shandi ndi mwami bajeda to representa samba ni emita zama zese ya ndo pahiri hapa ndo vataisi ya kwa shandi kutuwa hivyo waito division yavo
saka mati wa shandi wane mwezi minga ni wasa tuwa piwa mihoro yao
choku tanga tanga piche kuti wa shandi wane 14 months ya masalari ya reals because kutawara kwa tiku ita kudayo korereza la 2015 hama sati wambo puwa salari yao ya 2015 yese wanga wachuri kupata kwa ya 2014 saka 2015 hama sati wapuwa yese kive renga 2015 ito of months ka koti January February na machi alikupera mangana saka java 15 months
zii zvamuri kukurudzira vashandi panyaya iyoyi kana wo zvamuri kuita kubva nhasi kuti mugadzirise nyaya
iyi inofanira kugadzirwa management management na minister wedu tese ndiye anofanira kugadzira nyaya iyi because mamira zvakaita ka dambudziko rinokutanga nhasi
vanga vari mutungamiri wesangano revashandi veNational Railways of Zimbabwe reZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union vakamurai mwoyo vari parunare kubulawa yone Studio 7.
Makatirira kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Sangano remabishop echechi yeRoman Catholic reThe Episcopal Conference of Zambia rasangana nhasi rikaburitsa mashoko anokurudzira mapato ose zvematongerwo enyika pamwe nevari kukwidza musarudzo wemutungamiri wenyika kuti vatore matano ekupedza mhirizhonga yezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu. Munyori mukuru wesangano iri Father Clopas Lungu vati musangano wavo wabuda nezvisungo zvichaita kuti munyika musave nemhirizhonga uye muve nekugadzikana.
Sangano reEuropean Union rashoropodza Turkey zvichitevera kudaidzwa nehurumende yemuTurkey kwemumiriri weGerman muTurkey zvichitevera rwiyo runonzi runonyomba mutungamiri wenyika iye vaRecep Tayyip Erdogan. Izvo zvinonzi hazvienderane nechimiro cheEU. Turkey iyo iri kuda kuva nhengo yeEU yakashevedza mumiriri weGerman Svondo Rapera ichiratidza kusafara nekuburitswa pamhepo kwerwiyo runozvidza mutungamiri weTurkey. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe pazvinoenda kunze kwenyika zvinosvikoomerwa nezvinhu nekuda kwekushanduka kwetsika nemagariro. Mumwe wevanhu ava ndavafanuro Chirombo avanoti vakazoona kuti nzira yekurerutsa naye upenyu hwavo kuenda mberi nechikoro. Vachirombo vakaenda kuAmerica makore 11 apfuura mushure mekunge vashanda muZimbabwe kwemakore akati kuti. Vachirombo avanoshanda salibrarian paUniversity of Maryland vachigara kuBaltimore mudunhu reMaryland vanoti kunyanga hazvo vakambosvika kukanganisika nekushanduka kwetsika nemagariro vakakasika kuziva kuti chiedza chavaive vasiya kumusha chaive mudzidzo. Vachirombo vakabva vatanga kuita zvidzidzo zvemasters ndokubuda nemadegree maviri uye pari zvino vari kuita zvidzidzo zvePhD. vanoti havanawo kukanganwa kumusha sezvo vakatanga kuunganidza mabhuku nenhumbi dzemitambo yenhabvu nezvimwe vachitumira kuchikoro chemurambwi kumusha kwavo kwavakaberekwa kumusha washa kumasvingo. Mangwana chaiye mamwe mabhuku avakaunganidza anodarika mazana mashanu ari kusimuka akananga kuMidland State University iri muGweru. Muno muAmerica vachirombo vanozivikanwawo zvakare nekubatanidza vana veZimbabwe kuburikidza nemasangano akasiyana-siyana avakatanga nevamwe vavo. Nhasi muchikamu chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika taita hurukuro navachirombo.
Pataka taka kuuya zvinhu zvainge zvakaomba sokuti yanga iri nzvimbo itsva, asi paunenge uchigara uchisangana nehama neshamwari plus uchizvibatsirawo panyaya dzefundo upenyu hwacho hwotanga kureruka. Pari zvino ndinovatsa kuti zvavanani chaizvo. Basa rangu nderokuchengetedza mabhuku nokubatsira vana vechikoro kuvapa mabhuku anoenderana nefundo dzavanoita. Iri ndo basa randakabva ndichiita kuZimbabwe, asi pandakambouya kuno nokunetsa kwazvo kwemakwarifikeshen aya ndakambotangirawo pasi ndichiitawo zvimwe zvakasiyana-siyana kusvika ndakudzokera kubasa rangu chairo chairo makore mashomanana pfuura.
Vakawanda vanotaura nyaya dzekuti ukanga wamboshanda kunze uko zvakaita sekuZimbabwe hanzi zvinonetsa kuti upinde musystemu uchikwanisa kunge uchijaira. Imi makakwanisa sei kukunda izvi?
Icho chokwadi, kupinda musystemu haisi nyore nokuti vanotarisa maqualification ako vokuudza kuti zvatinoda hazvienderani nezvoinazvo. Saka ini ndakakasika kuziva kuti kudzokera kuchikoro ndiyo kutondisolve nyaya dzangu. Saka usiku wafunda chikoro chomuno ndiko kupinda musystemu kwacho nokuti vanenge vava kufundisa zvavanoda iwo. Saka ndo zvandakaita, ndakakwanisa kuita madegree maviri, masters library science ndikaita masters management. Saka zvakandibatsira kundidze kupinda musystemu.
Ndinonzwa kuti vachirombo pari zvino vachiri kuenda kuchikoro havana kumira, zvii zvavari kuverenga pari zvino?
Pari zvino ndikuita PhD yeorganizational leadership pane imwe university yeMaryland. Vavaririyo kuda kungodzira ruzivo nokugadzira upenyu hwamangwana.
Vazhinji kana vapinda musango sematauriro atinoitwa nevanhu vari kumusha kana vaenda kudiaspora hanzi uri musango, vamwe vanobva vakanganwa nezvekumusha, vachirombo vachine ukama here nekumusha?
Inini mwoyo wangu uri kumusha. Ndosaka kana izvizvi kutofunda kudaiwo ndenge ndichingorota kuti rimwe gore ndichadzokera kumusha ndondobatsira nyika yangu kuti isumuke. Saka ndinoramba ndakabatana nehama dzangu dziri kumusha neshamwari dzangu nevandakatsinzanawo kudhara ndogara ndinawo ndichivarangarira plus ndotaura navo.
Zvii zvamuri kuitawo kubatsira mungava muno muAmerica mamuri kana iko kumusha, kumusha washa kwamakabva uko?
Ngandimbotanga zvedu nemuno muAmerica. Ini somunhu anofarira kumusha ndichingosvika muno muchandakataka kuita kubatanidza vanhu tikafoma sangano redu reZimbabwe Family Society. Iro iko zvino rakura zvokuti kwaane masangano akasiyana-siyana asi pfungwa dzekuti vanhu vabatani muno muzimbabweni dzakabva pasangano redu. Zviri zvokumusha iyezvizvi mangwana chai chaiyo mangwana ndichina handiti ndine mabhuku ari kutonanga kukunda kuZimbabwe andakaunganidza kunoku achienda kuMidland State University. Saka ndoimwe pfunzo ndikumhaina izvezvi.
Makasarudza sei kana kushara chikoro icho cheMidland State University?
Nyaya yemabhuku yainge mumusoro mangu. Saka ndakaenda kune imwe university inonzi Salisbury University sezvo inewo basa rangu riri rokuchengetedza mabhuku. Ndokubva ndataurawo nevakuru vepayunivhesiti ndikati imimi mabhuku emi musikadi munoita sei nawo. Vakati tinora sesa. Ndikati mamwe mabhuku aya ndinofunga kuti anogona kubatsira chaizvo mhuri yekuAfrica. Vakandipa mvumo yokuti ndokwanisa kuuya ndichisarudzawo ndinoda. Saka ndakangobatanawo neshamwari dzangu dzokuMidland State University. Ndakambosenza paMidland State University for 1 year muna 2000. Saka ndinoziva zvairi nenhamo dzavainadzo sezvo iri university ichirongotanga. Saka ndakangoti ganditange neuniversity ndinzoti fanoti kudiva ndamabhuku here. Vakabvawo vaitiwo mabhuku vanovada. Saka ndakazoenda kuSalisbury University kwakundosarudza mabhuku, vanga vari mabhuku aisvika kuma3000. Saka inini ndaisarudza andaifunga ichasaurudzo rwangu semunhu anosenza basa rokuchengeta mabhuku. Ndakasarudza mabhuku andaifunga kuti anogona kubatsira kufunda kwevana vemidzi University. Saka ndakazosarudza 500.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe vafanwa chirombo vari parunare kuBaltimore, Maryland, muno muAmerica neStudio 7.
Vamwe vaive pachirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders gore rapera vari muSan Francisco kuCalifornia, uko vari kupinda musangano wekuzeya nzira itsva dzekushandiswa kwedande mutande mumabhizimusi. Muyaradzi Dodo mumwe weavo vari pamusangano uri kukokerwa nekambani yeAccess Now watanga nhasi uchipera nechishanu. VaDodo vanoti vachange vachitaura pamusoro pechirongwa chiri kutsigirwa neYali, apo vachazeya nevamwe zvakakoshera dande mutande reinternet muAfrica. Chirongwa cheYali chakaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama makore mashoma apfuura, uye pari zvino chakatodoma zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zvichange zviri pachirongwa chegore rino. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navaDodo kuti tinzwe zvavari kuita.
Indafambira conference irikuitwa kuno San Francisco inonzi RightsCon inounganidza vanhu vanobva kunyika dzakasiyana siyana vanoshanda paInternet vane chekuita nema human rights, kuti vasangane vataure vakurukure nyaya dziri kuitika paInternet sezvo technology iri kuchinja every day. Saka tinenge tichiunganidzwa tokurukura kuti zvisingaitwe kuti tirambe tine internet iri open.
Tichiona kuti wangauri vamwe vanga vari pasi pechirongwa cheYali cha2015, pane zvaungati wakadzidza here zvauchange uchipakurira vachange vari pamusangano uyu?
PaYali ndakadzidza zvakawanda. Ndakadzidza kuti Africa haizi nyika 1, uyezve mune dzimwe dzenguva inokwanisa kuonekwa senyika 1, asi nyaya dzinoitika munyika dzakasiyana-siyana dzinofanira kuonekwa saizvozvo kuti inyika dzakasiyana-siyana dzine madambudziko o maopportunities akadaro. Saka ndichange ndichikurukura nenyaya yezviri kuitika kuZimbabwe, nyaya dzeinternet, kuti vemabhizinesi vari kushandisa sei internet, uye kuti dzimwe nyika dzingakwanise kudzidza here kubva kuZimbabwe, uyezve zvii zvimwe zvatinokwanisa kudzidza kubva kuZimbabwe. Uye ndichipa mazane emakambani angade kuuya kuZimbabwe kuti vangazifambise sei kana zvida kuuya kuZimbabwe.
Tiri panyaya iyoyo tichitarisa iro dande mutande reinternet, zvakamira sei munyika pari zvino? Tinoona kuti takaona gurukota retechnology vasupamandi wanzira vachiti ivo aiwa nyika haisi kuzomisa maplatform akadai seWhatsApp nemamuwo zvanga zviri kukurudzirwa nemakambani anoita nezvenhare nezvimwewo. Zvakamira sei pari zvino?
Chiri kuitika ndechekuti makambani ari kuona kuti mari yavaisimboona yakuita ichiderera gore negore nekuda kwekuti vanhu vakushanganisa WhatsApp kufona kusenda mameseji, havachasende matext meseji sezvavamboita kare. Makambani iwayo ndiwo ari kuda kuita kuti hurumende iise mutemo unodzivirira makambani ekuAmerica kuti asanyanye kudzikisa mari yavari kuwana. Saka idambudziko rinowanika kana technology ichienda mberi, pane panowanikwa kuti mamwe makambani anotanga kusarira mashure, mamwe anoendera mberi. Saka ingori dambudziko rinowanikwa, zvinoitika mubhizinesi, asi chatinongokurudzira ndechekuti makambani iwayo instead of kuti vakurudzire hurumende kuti iise mutemo, ngavawane dzimwe nzira dzekuti vawane mari.
Avo vanga vari vamunyaradzi Dodo, mutungamiri wekambani yeTV Yangu, vachitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 vari muguta reSan Francisco kuCalifornia muno muAmerica.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mashoko avaMugabe ekuti havakwanisi kusiya basa nekuti vanhu vemuZimbabwe vanovafarira zvisinei nekukwegura kwavaita.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Zvengwe yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi.
Mapato anopikisa oshora mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti havakwanisi kusiya basa nekuti vanodiwa zvakanyanya nevanhu vemuZimbabwe.
Kuramwa mabasa kwevashandi veNational Railways of Zimbabwe kuenderera mberi vachiti vanoda kupiwa mari dzavo dzemwedzi yadarika gore.
Chimwe chizvarwa chemuZimbabwe vafaniwo chirombo, avo vari muno muAmerica vobatsira vari kumusha nemabhuku.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, Toksia Emina, Chris Kande na Marvelous Mtanganya uye, munaudze chirungu.